Ishiripo ngoma blessing ndekuti ZANU PF ine mbiri yekuita mhirizhonga, ine mbiri yekuuraya, ine mbiri yekuponda, ine mbiri yekupisa vanhu. So pari zvinezvi vatanga muno muHarare ende kutanga uku hakuti shamadzi because ndo mbiri yayo yatinoziva yainayo. Asi seMDC Assembly muHarare Province tinoti zviri kuitika izvi zvekuti pachidzidziso tigai takagadzirira. But imwe issue yamukoma blessing yatinayo ndeyekuti vari kuda kuti divheta because isusu seMDC Assembly we have our target to mobilize about 1 million youth in Harare to register. So this strategy yavo is to divert us nokuita violence.
Vakunaka munoti kudii nezviri kutaurwa navangazori?
Ndinoda kuti zvive clear pazuva ranhasi kuti mubato reZANU PF hamuna mheremhere nemhirizhonga iri kuitika pari zvino. Mumazuva apera takanga tiri kuona vanhu veMDC vachirova mapurisa, vachitema dzimotokari, vachipwanya mashops mukati meguta, vachiita ndivo vari kuita mheremhere yekuda kushaya kuda kuti munyika muno mutadze kunge muchigarika mune zvakanaka. Pati chavasiri kuziva ndechekuti bato reZANU PF ibato rine hwaro rakarongeka, ibato risingavhunduke kana kutyisidzirwa nenhau yemheremhere nemhirizhonga yavari kuita. And we are not going to retaliate pane sezvavari kuita izvi. Even mapurisa vanongoswera vachingomhanyisana navo, ivo zvavari kuda kutsvaya kuda kuita kuridza mhere kuti vatsvage vabatsiri vangavapa mari, nekuti pari zvino chandoziva ndechekuti MDC yabroke. Handizive kuti murume uyu ari kuzvitora kupi zvaari kutaura, kuda ari tangomuka muhope bva mangomudeedza painterview, madii kumbomupa nguva yekuti ambobepura hope dzipere.
Vangadziori, hanzi maita hope dzechibva mundiro.
Zviri kutaura vakunaka hazviti chiche chose, nekuti vakunaka pate zvavo is a non perpetrator violence. MuHarare munomu vane makesi akawanda. After vabuda muZANU PF vadzingwa, vakataura pachena muvhidhiyo yavo kumaZimbabwe kuti I am sorry ndakarova vanhu. So isusu munhu anenge abuda pachena achiti I am sorry tinomutambira. But takaona sekunge dhimoni riya reZANU PF rakadzoka kuna vakunaka ndobva vadzoka kuZANU. So madzokera vaita kuZANU hazi kuti tichishamisika, but zvakare isusu hatisi kuti tisi MDC nekuti hanzi MDC yabroka. Handitozvizivi MDC tainacho vanhu. Vanhu ndo vanovhotora kutangirai, vanhu ndo vaitati MDC iwine makore ose aya. So nyaya yekuti yazobroka yaita sei hatitozvizivipo, chichodiwa vanhu. Politics chaizoka is about people. So ini ndiri kuti ini ZANU PF mhirizhonga yavatanga muHarare imhirizhonga yavo ine strategy yavo yana kunaka yokuti divheta kusarejesa vanhu. But tiri kuti isusu this time tiri prepared, tiri kuisa mapeace ambassadors muevery constituency, muevery ward, kumake sure that vabereki vedu, leadership yedu, munhu wese is protected.
Vakunaka, hanzi makambobuda pachena muchiti matendeuka muchitenda kuti mairo avanhu ichokwadi here?
Murume uyu ndabva mukutaura vakomana, dai ambogeza kumeso hope dzipere. Nhau iri panapa mukuru wangu, ndataura kare ndikati hatina nguva yekusverorova minority. Why should I fight vanhu vashoma? Ini ndichiziva kuti tisakawanda. Saivo zvavari kutaura izvo, varivo vane ruzhinji, varivo majority, vanodi kuhwina election makore esa. Tinongova zvambaradza election. Isusu takangomirira kunopinda mubalet box tobva tavaratidza kuti aiwa kani vamugaba hachisi chinhu asi zvazvinhu.
Tombodzoka kwamuri vangadzivoti, tichitarisa imwe nyaya, chii chingaite kuti vechidiki vavhotere bato renyiro yeMDC vasavhotere ZANU PF?
Ngova blessing. Chekutanga ndechekuti kutaura kuti kwandiri mandiri kutaura pano ndiri muHighfield West muconstituency ya Honorable Psychology Mazivisa. So isusu takati kusangana nemayouth kuti vamazivisa svondorapera iro, vakataura ivo vachiti izvo kupublic meeting kuti mayouth ese ari kutengesa neari kuveza nechichi mabasa akapiwa reZANU PF ende ndemabasa ivo takaprovisa. So kutaura kunoku mayouth emuHighfield West vatori redi kurejesta to vote vamazivisa out from parliament.